Sachigara wedunhu rematsvanalendi West vaRalph Magunji vanoti mhirizhonga yakaitika kwaZvimba nekuHurungwe yakakonzerwa nemurongi wemusangano vaWilson Makanyaire avo vanoti vakaenda kwaZvimba kunoita basa risiri ravo.
Akakonzerwa nemaprovincial members vakanopinda muZvimba South vachitanogadzira mastructures emawadhi. Vanhu ndombavaramba vakati aiwa template rinotaura kuti mawadhi anogadzirwa nanhu district kwemi maprovincial members nokutsvakira. Saka mukateerera vhidhiyo iya mukanyatsoongorora muchaona kuti ndomaproblems akatinetse ipo paya. Vanga vari vanhu vaizama kudefenda musha wavo.
Izvi zvatsigirwa nenhengo yekomiti yeZvimba South vaStephen Bumira avo vanoti vamakanyaire vakaenda kunogadzira komiti basa rainge risiri ravo.
Tipo vati kuti vamastructures vaorganizing secretary vakatanga kufunana naangari organizing secretary wedistrict newe province vatazoona vasvika ipapo misiri panga paitika nezi ivo vanga ari kumagrosa vakazobvosvika futi ipapo. Saka ndingoti ndovaiyo ndovaiisakuta kuti avabiya vatii panhu patanga kuitika nezi.
Asi vamakanyaire varamba mashoko aya vachiti dzimwe nhengo dzebato ravo dziri kuda kusvibisa zita ravo sezvo ivo vakatoita zvekushevedzwa kuti vazodzimura kurwisana kwainge kwatanga.
Ndine urombo ii ndakazosvika zvapera ndichiona kuti vanhu vanga vachinzana ndafanirwa kunzi vanhu vava kuita misindo vandaendako nemamwe but chokwadi chati chiri pagiraundi chekuti violence haisi yamagunji haisi yamakanyaire. Ivhaiorensi yevana vari pasi vachiri kurirawo kuti angaita district ya ndiani angaita kuorganiza kuti district ndiani.
Vamakanyaira vanoti hazvaigona kuti vaite mhirizhonga kwaZvimba sezvo sarudzo dzaive dzenhengo dzepasi. Vamakanyaire vanoti ivo vanopomerwa mhosva ichaitika kubva nhasi sezvo vanenge vave kutsvaka rutsigiro musarudzo dzedunhu guru reprovhinsi.
Isu vhaiorensi yedu kana ichitanga ingangozotanga kutanga musi mangwana svikidza ndepata kukambina pari zvino izvi taigadzira mawadzi taigadzira mabranches taigadzira madistricts. Therefore anenge akundwa atdistrict level anenge akundwa atward level anenge akundwa atbranch level ndiye akunzirano izvi because anenge anoti ini handisisina vanhu ndakundwa pari kuti zviite mutsindo azodhonza zita ramakanyaire mukati.
Asa magunje vanoti zviri kutaura vamakanyaire ndezvekuda kukonzeresa mhirizhonga iyo isingadiwe mubato ravo.
Zviya zvekuti izvo haiwa kana violence ichauya after this pandiri itori statement iri misplace because mupati medu hatina nzvimbo yeviolence. Temble dzinotaura kutoti pane violence vanhu vaita violence vafanira kudzingwa musangano.
Nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika muchinhoyi vajohn Marava vanoti zviri kuitika mubato reMDC zvinoitika mumapato ose zvematongerwo enyika asi zvinozoipa chete kana paramba pave nemapoka kana sarudzo dzacho dzapera. Nhasi bato iri raita sarudzo dzematunhu madiki nematunhu ose apo panga pachidomwa vachakwikwidza muprovhinsi svondo rinouya. Vamagunje nevamakanyaire ndivo vadomwa kuti vakwikwidzane pachinzvimbo chasachigaro wedunhu. Ongororo yaitwa neStudio 7 inoratidza kuti vamagunje nevamakanyaire vari muchikwata chiri kutsigira vachamisa. Chikwata ichi chakabuda nechisungo chekuti vagift konjana avo vanofungidzirwa kuti vanotsigira munyori webato vaDouglas Munzora vasakwikwidze vachivapomera mhosva yekusatevedzera gwara remusangano. Vakonjana varamba kutaura nezvenyaya iyi. Vamwe vanoti kusawirirana kuri kuitika mubato iri mucherechedzo wezvichaitika kukongresi yebato iri ichaitwa muna Chikumi. Mune imwewo nyaya, dare reelectoral court rakatura mutongo wekuti nhengo yeMDC vaCyrus Gudu ndivo vakakunda musarudzo yemuwadhi 1 muchinoyi. Vatapera mutoziro vezanu PF vainge vakwidza nyaya yekukundwa kwavo kumatare vachiti sarudzo dzainge dzisina kufambiswa zvakanaka. Vagudhi vanoti vanofara zvikuru sezvo vave kukwanisa kuita misangano nevanhu vemuwadhi mavo.
Aiwa, izvi zvinofadza. Tadhonza munguva yakareba vanhu vachiti muwadhi hausi kuwanika, takakuvhotera hausi kubatika. But iye zvinezviso ndasununguka kuti ndikwanise kutaura nevanhu zvanga zvichinetsa totanga kuvaka musha wedu.
Vamutozvido vakakundwa nemavhoti maviri chete. Ndakamirira Studio 7 muchinoyi, ndine Arthur Chigoriwa.